Manyuchi anoti acharegedza tsiva muna 2023 kana 2022 oisa ruzivo rwake mukusimudzira vechidiki mumutambo uyu.
Tamba uliuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa. Ndinofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
Manyuchi akambotora bhande reWorld Boxing Council Reserve anoti ane vatambi vakawandisa muChaus Manyuchi Academy avo anofunga kuti vanokwanisa kuzotevera mutsoka dzake vakawana rutsigiro rwakakwana.
Tina tatenda binimu nevamwe vakachivachiriko vachitosimukawo nana Evans variko kuti tinotitikasiya tikuona future yevanhu vanotsaka tiri kuvapa mukana wekuti vatambere mabhandi tichiri vapenyu.
Pari zvino Manyuchi ari kumusha kwake kuchivhu uko ari kugadzirira kuzodzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation na Muhammad Sebiala wekuUganda. Mutambo uyu wakambomiswa nemhaka yokutya kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Asi Manyuchi ari kutarisira kuisira pasi Sebiala apo vachasangana mumutambo uyu zuva racho parichatarwa.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirwa Patrice Peko wekuBurkina Faso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.